nezviri nokwana kutaura zvishoma. Uye ndava nepauro panorwadza kwenguva yakati kuti. Uye mangwanani ano ndabatwa nedziwa rakasimba. Zvinoita sokunge pese pandinongodzika kuno neimwe nzira imo mumupata uno. Nezoro ndaitaura kune dzimwe hama patakanga tiri pamusoro pezvikomo kuNew Albany ndokutarisa zasi nekuno. Ndakati ndicho chikonzero chacho apo chaipo. Inongova mhute yakarembera pamusoro pekuno uye zvakaita sekunge chiutsi pamusoro peguta rose. Zvino pandakangosvika munzvimbo ino ndichangodzika muno zvikabva zvatanga munoona. Zvakare ipapo chaipo ndichangobva kupinda muno. Oh, ndinotofanira kutora tende ndokwira pamusoro pechikomo pane imwe nzvimbo ndonodzika musasa. Nokuti tinongova vafambi nevaenzi zvakadaro, handizvo here? Tiri kutsvaga guta iro muvaki nemugadziri waro ari Mwari. Ndizvo zvatinoda. Zvino tine vamwe sevhisi isati yatanga mangwanani ano nedzidziso yesunday school isati yatanga, tine kukumikidzwa kwevacheche. Uye munin'ina wangu ane mudiki waanodawo kukumikidza kunashe munin'ina wangu panyama. Uye zvichida vamwe venyu imi vana amai nana baba pano mune mudiki anofanira kukumikidzwa. Zvino kazhinji mubhaibheri uyewo takava nekupatsanurana kwakawanda mumachechi nekuda kwedzidziso dzakasiyana pakubhabhatidzwa kwevacheche nezvimwe zvakadaro. Uye zvino avo vanovatora vovasasa nerubhabhatidzo rwevacheche zvinoenderana nechero nzira yamunoda kumukumikidza. Asi nyaya yacho yose inosvika pachinhu chimwe chete, kukumikidza kunashe. Maona, saka zvino nokuti mucheche kana iri nyaya yechivi haana kana. Jesu akafa kuti abvise zvivi zvenyika. Uye mucheche haana kana chivi chaakaita, kungoti chete aka iye mutadzi akaberekerwa muchivi. Asi Kristo paakafa pakarivhari akabvisa zvivi zvenyika. Uye mucheche haana chaanoverengerwa kusvika ave pazera rekuzvidavirira. Zvino mwana mudiki chero upi zvake, zvisinei kuti vabereki vacho vane zvivi zvakadii, paanongofa chete anongonanga mumaoko aKristu. Munoona, nokuti iye akabhadhara mubhadharo wacho. Hazvina mhosva kuti mwana akaberekerwa muchivi uye neupombwe kana chero zvazvingava. Hazvina kana mutsauko zvachose. Mwana iyeye akachengeteka naKristu nokuti akafa kuti abvise zvivi zvenyika. Zvino kana mwana akura zvakakwana zvino zvokuti aita chivi chake iye, zvino anofanira kutendeuka pane zvaanenge aita. Asi haana chivi paari kusvikira akura zvekukwanisa kutadza kuziva chakanaka nechakaipa. Asi zvino tinoedza nguva dzose kuramba tiri pedyo nebhaibheri pazvinhu izvi sekuziva kwatinoita. Zvino hapana gwaro mubhaibheri rekusasa vana. Chinhu chimwe chete chatinowana kana kuti hapana rubhabhatidzo rwevacheche mubhaibheri kana nenzira ipi zvayo. Nzvimbo chete yatinogona kuwana yakanyorwa pano mumagwaro kuti je vakaunza vana vaduku kuna Jesu uye akavatora mumaoko ake ndokuvaropafadza. Ndokuti regedzai vana vaduku vauye kwandiri uye musavadzivisa nokuti umambo hwokudenga ndihwe vakadaro. Zvino kuti zvino sezvaakaenda kuna Mwari uye agere kuruoko rworudyi nhasi ari mumutumbi wake chaiwo uye ari pachigaro chamwari cheumambo, uye akarayira chechi yake kuti iende munyika yose uye kuti ienderere mberi nemabasa aakatanga pano paakanga ari pano panyika, ndiko kuparidza evhangeri, kupodza vanorwara nokukumikidza vana nezvimwe zvakadaro. Naizvozvo vadikani vanokumbirwa kuti vaunze vadiki vavo kunashe nokuvapa kumufundisi wavo mumaoko ake, uyewo vasimudza nokutenda kuna Kristu, uyewo kumbira Kristu kuti avaropafadze. Uye saka kana muine mudiki wamusati makumikidza kunashe uye muchida kumuunza apo hanzvadzi yedu ichiridza piano, vaunzei mukati uye tinogona kurwimba. Vangani vanoziva rwiwo urwu rwekare, vaunzei mukati. Zvino zvakanaka. Zvino baba naamai Henry Branham vachaunza mudiki wavo, uye kana paine chero vamwe vese vane vamwe vavanoda kuunza, zvino vaunzeipo panguva ino zvino kuti vakumikidzwe. Zvakanaka. Ndinoda kukuratidzai mumwe muBranham mudiki, Mary Ella Branham mudiki, mwanasikana wemunin'ina wangu nemudzimai wake anodikanwa. Ndiko vauya mberi kuno mangwanani ano kuchechi kuzopa mudiki uyu upenyu kuudzorera kuna Mwari uyo akahupa kwavari. Zvino ngatikotamisei misoro yedu kekanguvana. Baba vedu vekudenga vane mutsa, amire pano pamberi pangu nhasi munin'ina wangu chaiye panyama, nemwenga wake, mudzimai wake. Uye makaropa fadza dzimba dzavo na Mary Ella mudiki uyu. Kuvapa mufaro mazuva ari mberi kwavo. Ndinokutendai nekurangarira kwavakaita kwakabva mwana uyu. Uye nokumuunza nhasi kuchechi kuti vagomudzosera kwamuri. Uye ini zvino ndinopa mwana uyu kwamuri mumaoko ekutenda. Uye ndokukumbirai kuti muropafadze mudiki uyu wandakabata. Uye dai akararama pamwe nekukura. Uye kana Jesu akanonoka, dai akava muranda wenyu kuti agokushumirai. Ropafadzai baba naamai vake. Uye Mwari, itai kuti mweya wenyu mutsvene uvatungamirire murwendo rweupenyu. Uye nerimwe zuva kana rwendo rwepasi pano rwaguma, dai muri yose huru yaunganidzwa pamwe chete mukubwinya. Zviitewo Ishe, kusvikira panguva iyoyo, dai mwana uyu akura uye agoropafadzwa naMwari, ave mutano uye akagwinya, uye ova muenzaniso weudzimai mumazuva ake ari kumberi. Uye tichakupai rumbidzo, nokuti tinokumikidza mwana kwamuri zvino muzita raJesu Kristu mwanakomana wenyu. Amen. Zvino ndinomudzosera kwamuri. Mwari vakuropafadzei. Ishe vakuropafadzei. Zvakanaka. Norumbidza zvikuru Ishe vedu vanodikanwa nekuda kwevadiki vose. Munoziva zvinongoita sekushamisa kuti taimbova vadiki saizvozvo. Uye pane chimwe chinhu pamusoro pemucheche chisina undini. Anoregerera zvikuru uye ane mutsa kwazvo. Kunyange Ishe vedu vakavafananidzira ndokuti kunze kwekunge matendeuka mova semumwe wevadiki ava. Vari nyore kwazvo. Ndinocherechedza Joseph wangu mudiki kuti anongova muzera rekungopinda mune zvese. Uye amai vacho vanotozoti vamugadzirisa. Zvino anodhonza rambi kana chero zvimwewo kungoti anzwe richirovera pasi. Uyezve kana amai vacho vakaita sekumurova kambama kana chimwe chimwe, anokwira mumaoko avo chaimo obva avambundira saizvozvo. Tinofanira kuregererwa mumwe kune mumwe sevana vaduku ava kuti tipinde muumambo. Zvino tinotenda Mwari nokuda kwemwana mudiki uyu Mary Ella Branham mudiki. Uye dai akararama uye akure nekubudirira agova muranda washe. Uye dai musha waari kurerwa mauri wava musha wechiKristu, uye kuti agokura mukuyemura Kristu. Uye zvino tiri maita enyu hanzvadzi Geti. Uye zvino vadiki vatora nzvimbo yavo mukamuri yezvidzidzo zveSunday School. Zvino mufundisi vapa zviziviso zvekuchange kuine maservisi nhasi namangwana, mangwana manheru. Masikati ano vacha sekuziva kwangu hapana sevhisi iripo kunze kwekunge ari mamwe emamisheni madiki muLouisville atinozivana nawo, hama yedu Durban nevazhinji vavo. Ndinofunga vane sevhisi yesvondo masikati. Ndine vari kufona vakawanda, vanhu vazhinji vari mumatare emhosva nezvimwe zvakadaro, vanoda kunamatirwa, vanorwara nevanotambudzwa. Masevhisi angu anotevera achange ari kuCleveland, Tennessee, kutanga manheru echishanu chinotevera, chishanu kusvika svondo. Uye zvakare tiri kuuya kumba chaiko, uye tichienda kuSouth Bend, Indiana, uye kweusiku huviri ikoko nekukunikidzwa kwetemberi. Hama R.E.S. Toms vanobva kuSaskatoon, Saskatchewan. Uye zvakare kubva ipapo tinoenda kuStages, Michigan, kweusiku huviri hweshumiro kuStages, Michigan. Uyezve toenda kuLima, Ohio, kuvanhu veBaptist muMemorial Auditorium muLima, Ohio. Inotanga musi wandira 23 kusvika 27. Uye zvakare kubva ipapo tinoenda kuWest Coast zvino kumisangano mikuru muCalifornia neArizona. ingei muchitina matirao. Mangwana, maneru ano na 7:30, pachava neshumiro dzokuvhangira pano patabhanakeri, uye munhu wese ari kukokwa. Uye mangwana maneru, ndinofanira ndichanoparidza kwahama kabu kuservisi yavo, yavo yepakati peusiku yekurindira. Ndichave chikamu changu chinotanga na 9 kusvika nguva dzingaite 9:30. Zvino ndichazodzoka kutabhanakeri kuno, uko musangano uchange uri kutoitwa. Nevafundisi nevashumiri vashanyi vachange vari pano kuti vave nechikamu muservisi yemangwana maneru. Kana mese muchida kunzwa vafundisi vachiparidza nekuratidza nzira dzavo dzekukudzai matangiro egore idzva nezvekuita, handiti kubva pamaonero emagwaro. Saka ivai nechokwadi chekuva pano mangwana maneru. Shumiro inotanga na 7:30 semazuva ese na 7:30. Uye ichaenderera mberi kusvika pakati peusiku, svondo maneru, uyezve kana kuti maneru emuvhuro waro. Zvino mushure ma9 o'clock, mushure mekunge ndapedza nahama kabo, ndichadzoka ndakananga pano chaipo patabhanakeri kutanga, uye zvichida pamwe ndopedzisa iyo mharidzo yandinoda kutanga mangwanani ano, kana kuti ndiri zvinoita sekunditorera nguva yakareba. Ndinoti nonokei, munoziva. Asi ndinoda kuti zvidzike pamhando chaiyo yenheyo. Saka hapana chikonzero chekungozvimwaradzira chero kupi zvako. Ndinoda kuti zvidzike ipapo uye zvikure nokubudirira kuitira Ishe. Zvino pane mushumiri pano mangwanani ano, mushumiri wechidiki anofanira kuva, ndinodaira kudaro, muBel Air Motel. Ndinofanira kumuona na 2 kusvika kuma 3 masikati ano. Uye kana kuti ari muno here, sezvo ndakanganwa zita rehama yacho. Vari kuuya vachibva zasi kuTennessee. Vakapodzwa musana wakatyoka mumusangano wangu, uye vakapinda mushumiro. Hama iyi apo, alright, zvakanaka chaizvo. Ndiko kubva ku, yanga iri 2 kusvika 3, ndizvo here? Ini 3 kusvika 4, alright. Uyezve pane mumwe mushumiri, handizive kuti ave pano kana kuti kwete. Anobva kumusoro-soro kuBritish Columbia yekuChamhembe. Rimwe zuva pandakanga ndichiedza kusungirira mabhegi pane mamwe mabhiza, ndinodara kudaro kana zvimwewo, ndakanga ndine ndebvu dzakareba zvakada kudai. Ndakanga ndadzoka kubva parwendo rwekunovhima, makore akati kuti akapfuura. Mumwe murume akafamba achiuya ndokuti, "Hamusi hama Branham here imi?" Ndakasangana nemumwe mudzimai wechidiki muchitoro, akati akanga asati amboona muka kana kumboona guta guru. Uye ndinodaira kuti akanga ari mamaira 4 kana 500 kubva muguta, zvichida anopfuura iwayo mazana emamaira kubva mumugwagwa une tara muguta duku rinonzi East Pines. Ndinofunga kuti kune chitoro chimwe chete ikoko useri seri uko chaiko. Vavira vakafamba vachiuya, zvino vari munzira yavo kuenda kuCuba. Handizive kana vari pano mangwanani ano, hongu vachibva kuBritish Columbia yekuChamhembe. Vari pano chaipo. Zvino mwoyo wenyu ngauropafadzwe hama. Tinofara kuva nemi nemudzimai wenyu mamishinari vari kufamba vachipfuura havo. Vandifonera mangwanani ano vari kuStar Motel. Ishe vakuropafadzei, ndinoziva kuti hama dzedu dzose dzichafara kuvakwazisa maoko. Uye munhu wekuti nekungoona pikicha chete akakwanisa kundicherechedza nendebvu dzose idzodzo ane kunzvera kwakanaka. Zvakanaka kwazvo. Uye vaive vakashinga kwazvo kumusoro uko kusina vanhu zvachose, kumusoro-soro kuEast Pines. Zvinozooma kutaura kuti vanhu vashoma sei munyika yose iyoyo. Asi zvakadaro, vaive kumusoro ikoko semamishinari vachiedza kuita chimwe chinhu kuitira kubwinya kwamwari. Zviro kwazvo ndinovayemura nemwoyo wangu wose. Ndinoziva kuti mose munoda kuvakwazisa mumaoko nekunzwa nezvenyika huru yekuChamhembe kwakadziva kumadokero iyi. Uye zvino ndinotenda kuti amai vamai Robertson vachiri kurwara zvakanyanya. Ndinofanirwa kuvaona masikati ano. Uye rangarirai kuvanamatirawo zvichave. Uyezve Ishe vachitendera, ndichadzoka pano zvakare na 7:30 manheru ano. Ndinofunga vekwaMax Padin vari kumashure uko, sezvo tichaenda kunosvushura navo nguva dzingaita 6 o'clock, uye zvigotipa nguva yekudzoka. Uye zvakare tinoda kushanyira mai Benz. Hama Benz vari muno here mangwana nano? Vari pano here? Hongu, handina kukuonai hama Benz makagara. Hanzvadzi Benz vari kurwara zvikuru, kurwara zvikuru. Zvino ndakanga ndiriko mamwe manheru ndanovaona, uye vari kurwara zvikuru, uye ivo vane mweya weumhare chaiwo. Uye tinoda kuti munhu wose kuti arambe akabatirira pana Mwari, nokuti tichizvitaura nenzira iyi tisingazive kuti ndiani achange ari pano. Asi zvichatotora chishamiso chaMwari kudzosa hanzvadzi Benz kuchechi zvakare. Ndizvozvo. Apo murume wavo anodikanwa achangobva kuchipatara kumusoro uko kuchipatara cheveterani nekenza vatonzi vave kufa uye Mwari ndokuvapodza. Zvino hevanoi ava pano vadzoka muchechi uye vaine hutano hwakanaka kwazvo zvakare sezvingatarisirwa panguva ino yakadai. Zvino Ishe pavakavapodza rwatata rwainge rwakazvimba rwine kenza marwuri zvimwe chete makore nemakore akapfuura. Uye ndinorangarira nguva iyo chaiyo apo hama hudhu vagere apo. Ndakanga ndiripo pazoro roduku, takanga tiri kunze musango tichivhima tsindi. Zvino chimwe chinhu chakati kwandiri, enda kumba. Ndakaenda kumba uye kuti sei ndakatozoenda kuLouisville handife ndakaziva. Zvino hama hudhu vakakurira munharaunda yokuLouisville vachityaira pabrokori siriro vachitenderera nekutenderera nekutenderera vachiedza kuti vanditore. Zvino Mwari vakanga vakandimisa pane imwe kona ndakamirira hanzvadzi Benzi kuti vauye vazondiudza. Zvino vakanga vari ivo mudzimai uye weumhare vakauya vakandiudza kuti murume wavo akanga achifa imomo muchipatara. Patakaendako kunonamata. Zvino vakadzika zasi ndokutora mufananidzo uya. Uyo Ishe vakatora mufananidzo wavo shongwe yemoto. Imi mose makaona ndinofunga kudaro. Vakagadzika pasi ivo ndokuti Mwari vekudenga vanodikanwa. Vakati ndibatsireiwo kuti ndiwane hama Branham kamwe kamwe ndinofanira kuvawana. Ivo ndokuti mutumwa waMwari nditungamirireiwo kwavari. Ndizvo zvazvinotora. Zvino vakasimuka ndokuenda kuguta kunobhadhara mitero yavo uye vakatungamirirwa zvavasina kunzwisisa pane imwe kona. Zvino Mwari vakandituma kubva kumasango kuenda kuLouisville ndokundimisa pakona kwehafu yeawa. Ndichiona hama Hood vachikona nepakona isiriyo nguva dzose kumusoro iko vachiedza kuti vanditore. Ndizvo zvavaiita, maona. Zvino tinoziva kuti Mwari vanoziva pakarara mwanasikana wavo mudiki ikoko uye vanogona kunge vachikutarisira iwe kuti unamate munamato wokutenda. Tichaita zvose zvatinogona. Chimwe chinhu chatinoda kutaura mangwanani ano tisina kungokotamisa musoro chete asi nemwoyo. Kune mumwe wevarume vakavimbika kwazvo uyo ini mumwe wavo wandati ndambosangana naye muupenyu hwangu ihama yedu Higginbotham. Wavo hanzvadzi yedu inodikanwa yakaenda kunova naIshe Jesu musoja waMwari weumhare. Kangani kandakavaona vachiuya kuaritari. Chishuo chavo nguva dzose chaiva chekupinda mumutsara wokunamatirwa uyu. Apo Mweya Mutsvene waizovaudza kuti dambudziko raiva rei. Vaishuva kuzviita uye kuti vakafamba kangane papuratifomu ino pano vachiedza kutsvaga kana kunzvera uku kwaizouya. Uye mune mimwe yemisangano nenzvimbo dzakasiyana vakaedza asi hakuna kana kumbouya neimwe nzira. Ndokubva mavhiki mashoma apfuura ndichipinda muchipatara zasi ikoko pandakanzwa kuti vari kurwara. Zvino nguva dzainge dzafamba manheru. Zvino pandakapinda muchipatara ndokugara padivi pavo, ipapo Mweya Mutsvene wakaburuka. Ndokudzokera chaiko shure muupenyu ndokuunza zvinhu zvose ndokuzviisa chaipo paive nedambudziko. Asi chinoshamisa ndechekuti hanzvadzi Higginbotham vakanga vasingachatomboshuvira kugara pano zvachose. Vaida kuenda havo. Paiva nechimwe chinhu chaivadana. Vakadavira pakudanwa ikoko rimwe zuva kuti vaende kunova naMwari. Uye ndichagara ndichirangarira izvozvo hongu. Ndokusaka usinganzwi zvakanaka kana wapinda muguta rino. Rakaramba vhangeri, ndiro dambudziko racho. Uye raparara. Mafashamo a37 haazomborevi chinhu kusvikira izvi zvapera. Asi hongu raparara zvachose. Uye ndicho chikonzero chinyorwa chiri pamadziro. Uye zvino zvatonyanyisa kuipa. Uye tisvaridzive nzvimbo ino zvinhu zviri pairi pano. Asi ndakanzwa rimwe zuva kuti dzimwe hama dzedu dzakapiwa tikiti rekupaka kunyange kumucheto kwenzvimbo yechechu. Kunyadzisa kwakadini. Ndichabhadhara tikiti iroro kana mukangondizivisa kuti raiva mari. Zvinosiririsa hongu changamiri. Zvino isu izvi ndinofunga kana ndinofunga kuti tichiri varidzi vayo. Zvisineiwo gwaro remvumo yenzvimbo rinotaura kudaro. Swedirai nechekunoku uye zvichida hamuzowani tikiti ikoko. Asi ndinofara kuti takananga kunzvimbo yavasingazopi matikiti. Handizve here? Ndizvozvo chaizvo. Zvakanaka kwazvo hongu zviro kwazvo. Zvino handisi ndichangoedza kutaura kwekanguva mangwanani ano nokuti ndakabatwa nedziwa rakasimba chairo nemhino dzakavharika. Uye ndinoda kutora chidzidzo kubva mutestamende yekare ndodzidzisa kwechinguva Ishe vachitendera. Uye zvakare zvichida manheru ano kana ndikadzoka Ishe vachitendera kudzoka nenguva uye ndisina kunyanyisa kuneta. Oh, ndatozongofungawo zvakare. Hama Kelly vagere pano nehanzvadzi Kelly vari kuzouya kuno chaiko ku muye nekukurumidza kwamungakwanisa mushure mekudya kumasikati nokuti ndakangobatikana chaizvo masikati ano nezvinhu zvakawanda hama Kelly. Ndinorangarira umwe usiku kumusoro uko ndaibuda kuenda kwandakanga ndadaidzwa pamakapinda mose. Zvakanaka. Zvino zvakanaka hanzvadzi. Zvino Saka ndina matireiwo uye muna matireiwo sarudzo dzangu panashi dzive kuitira iwo dzakanakisisa dzandinogona. Zvino tinoda kuvhura mubhuku rekare, iro rekare rekupedzesera racho, bhuku rekutanga, Genesis 35. Uye tinongoda kuverenga chikamu chidiki chete chemagwaro pano kubva mubhuku raGenesis. Uye tinonamata kuti Mwari wawedzere maropafadzo avo senheyo yechimwe chinhu chatiri kushuvira kudzidzisa nezvacho. Uye vangani vanofarira Sunday school? Oh, ndiyo. Vangani vanoziva kwayakatangira? Handisi kuona kana ruoko. Zvinoita seku vangani vanoziva kuti yakatanga ichinzi chii? Mudzimai wangu ari kupi? Anofanira kunge achizviziva. Zvakanaka. Yaive hongu mumwe mumishinari. Mwari vakuropafadzei. Hama ani? Hama neighbor, vari papi? Mungasimudzawo ruoko rwenyu here, hama neighbor? Mwari vakuropafadzei, hama. Uyo mudzimai wenyu here wamunaye? Zvakanaka chaizvo. Tinofara kuva nemi nemhuri yenyu pamwe nesu mangwanani ano. Munoziva kuti muri mukuda kwamwari, maona. Unofanira kuva kana uri mumishinari, munoona. Nekuti rayiro dzakapiwa ndedzekuti endai munyika yose muparidze evhangeri kuzvisikwa zvose. Murume ari mumishinari. Zvino handina basa zvakanyanya. Mumishinari izwi rakanaka chaizvo, asi ndine izwi riri nani pariri. Uri muapostora, maona. Ndizvozvo. Zvino izwi rekuti muapostora rinorevei? Uyo akatumwa. Izwi rekuti mumishinari rinorevei? Uyo akatumwa. Chinhu chimwe chete. Saka mamishinari, vaprofita, vavhangeri, vadzidzisi nevafundisi vanoumba chechi. Ndizvo here? Vaapostora, vaprofita vanodana. Saka chero bedzi uri mumishinari kana kuti muapostori, uri uyo akatumwa naMwari kune rimwe basa. Iye unoita zvakanaka nguva dzose. Mwari vakuropafadzei. Ndiwo munamato wangu. Hama nehanzvadzi Force vari munzira yavo kuenda kuCuba, kuminda yokuvhangera, vachibva kunzvimbo dzakagwamba nechando dzekuchamhembe kuenda kumasango anopisa ekumaodzanyemba, nokuti evhangeri iyi inofanira kuparidzwa pasi rose. Amen. Ishanduko yakadini. Munobva kupi, hama? Muri kuenda kuIsrael? Oh, ndingada. Onai Mebo akagara kumashure uku. Ndingadaidza mudzimai wangu naMebo kuti vakuimbirei. Vanobva kumabvazuva nekumadokero. Vanobva kunyika dziri kure kure kuzodya namambo, kuzodya semuenzi wake. Vakaropafadzwa sei vafambi ava, vachiona chiso chake chitsvene chichibwinya nechiedza chaMwari. Vagoverani vakaropafadzwa venyasha dzake sematombo anokosha mukorona yake achipenya. Hazvizove zvakanaka here pazuva iroro? Amen. Ishe vakuropafadzei pakuenda kuIsrael, uye nemi kunzvimbo yamuri kuenda. Ndiwo maropafadzo angu kwamuri, hama, mangwanani ano. Amen. Zvino tisati tavhura Bhaibheri tinoziva kuti ichi chinyorwa, uye Mwari vane chirevo chakanyorwa pakati pemitsara, munoona. Saka tinogona kungoverenga chinyorwa torega Mwari vachitipa chirevo chacho. Saka ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana kuti tinamate. Baba vedu vekudenga, muzita raIshe Jesu tinonamata kuti mutore mashoko aya atichaverenga zvino, uye maamedurire chaimo mumwoyo yedu, uye regai tiuye zvinyoronyoro chinyararire mukuzvininipisa nekuremekedza muupo hwenyu. Uye dai Mweya Mutsvene watora shoko raMwari wodyisa mwoyo wose, verengeraiwo wangu ipapo. Mungazviitawo here Ishe? Nokuti ndinozvikumbira muzita raKristu. Amen. Zvakanaka. Tichangoverenga ndima imwe kana mbiri pano kuitira kuti tingowana pekutangira paduku. Genesis ndiyo chitsauko chembeu, tinozviziva. Zvakanaka. Tichatanga nendima 15. Zvino mumwe murume akamuwana. Tarira, akanga achidzungaira mumunda umu. Zvino murume uyu akamubvunza akati, unotsvakeiko? Zvino iye akati, ndinotsvaka vakoma vangu. Dondiudzaiwo henyu ndinokukumbiraiwo, vanofudza makwai avo. Zvino murume uyu akati, vabva pano, nokuti ndakavanzwa vachiti, ngatiende Dhotani. Zvino Josefa akatevera vakoma vake akandovawana paDhotani. Zvino pavakamuona achiri kure, kunyangwe asati asvika pedyo navo nokuda kwazvo iye kuti vamuurai. Zvino vakataurirana vachiti, hoyo muroti uya, wouya. Zvino dai Ishe vaisa maropafadzo avo kushoko ravo. Zvino Genesis nguva dzose kwandiri, ndakuudza here kuti changa chiri chitsauko chipichi? NdiGenesis, ndinotenda kana ndaona Genesis 37 yekutanga nendima 15 nemi munozvinyora pasi. Zvino isu ndinotenda kuti ndati 35 nguva shoma yapfuura, ndanga ndiine mapeji maviri akabatana, ndine urombo. Bhaibheri diki iri rekare reScofield rakaita sekundiomera kuti ndiverenge, nekuti ndakapfuura 40 munoziva. Uye angu vanondiudza kuti ndinofanira kuva nemagirazi ekuverengesa. Ndakaenda kunotariswa maziso angu pandakasvika pekuti ndaifanira kuramba ndichisundira bhaibheri rangu kure neni. Zvino chiremba ndokundiudza kuti ruoko rwangu haruzove rwakareba zvakakwana mushure mechinguva kuti ndirudzose zvakare. Uye ndinofanira akati ndinotoda magirazi ekuverengesa. Ndakaongororwa maziso angu ndokuonekwa akaringana chaizvo ari 10-10. Asi ndaitogona kuona vhudzi riri pasi pane imwe nzvimbo ikoko zviri nyore. Asi kuzoriisa pedyo neni akati, kana wasvika, akati, chii chinoita kuti vhudzi rako richene? Ndikati, handizive. Akati, kuchemberaka. Akati, ndizvo zvinonetsa nemaziso emunhu kana wapfuura 40. Iwe chaizvo, mabhora emaziso ako anoti pwasharara. Uye unotongofanira kutongojairana nazvo ndizvo zvoga. Uye ndinongoramba ndichizviisa kunguva iri mberi. Uye zvino handina nguva yekuendako, asi ndichazozviita rimwe zuva ndowana magirazi ekuverengesa pandichatanga kudzidzisa zvakawanda. Asi zvino ndinongoverenga rugwaro ndoenderera mberi. Uye izvi ndizvo ndakawana bhaibheri iri makore mazhinji akapfuura, uye rine mavara akanyanya kuita madiki chaizvo. Zvino muna Genesis zvinoreva mavambo, chitsauko chembeu. Uye rangarirai kuti chose chiripo nhasi chaizvoizvo chakatangira muna Genesis. Akanga ari mavambo ezvinhu zvose. Aive mavambo eruponeso. Aive mavambo echivi. Aive mavambo emapoka anotenda zvakatsauka. Aive mavambo echechi yechokwadi. Aive mavambo echechi yenhema. Aive mavambo ekururama. Aive mavambo eunyengeri. Aive mavambo ezvinhu zvose zvakatangira muna Genesis. Zvinoshuva kuti dai taingova neinenge mwedzi mitatu chete pazviri kuti tigare chaizvo tiri pachidzidzo chimwe chete ichi, uye tichingodzika nemachiri, tochisunganidza nemweya mutsvene netambo dzamwari, tobva tangozviputira pamwe chete. Uye mochiona kuti shoko rose rinopindirana sei nemamwe mashoko. Chinhu chakanaka chaizvo. Shoko ramwari rine kufemera kukuru, zvisinei nekuti izera ripi, inguva ipi. Munhu wese akamboverenga bhuku iri kubudikidza rakanyorwa zvino kwemazana akawanda, hongu kutoda kusvika makore 3000 kutodarika. Uye munhu wose akamboverenga bhuku iri muzera rimwe nerimwe anofemerwa naro. Munoona, ndima yese yemagwaro hapana chimwezve chinhu chinogona kutora nzvimbo yaro. Chimwewo chinyorwa chakanyorwa kumashure mune rimwe zuva kana chikaverengwa muzera iroro, uye nechinangwa chacho zvatoringana. Ndinogona kukunyorera tsamba ndoti, hama yangu inodikanwa, nhasi ndaenda kune imwe nzvimbo ndikaita zvakati nezvakati pane imwe nguva. Inongouya yakananga kwauri, uye zvatoringana. Zvichida huri umbowo hwedare redzimhosva kana chimwe chinhu, inogona kuunzwa seumbowo hunondipikisa kana kuti hunonditsigira kundiratidza chimwe chinhu kana kuratidza chimwe chinhu chinondipikisa. Asi haringazove shoko rakananga sezvaringave kana rapiwa kwauri. Asi bhaibheri harina kudaro, rakapiwa kurudzi rwevanhu uye kwenguva dzose nemazera ose, nokuti ishoko ramwari rakanyorwa. Maona, mashoko avo haambokundikani,
hazombofi uye cherobedzi kuine zienda nakuenda nokusinga peri peri aya acharamba aine zvirevo zvimwe chetezvo nokuti akatongobva pamiromo yamwari maona hakwanise kukundika chimbofungai pamusoro pazvo kuti shoko ramwari nderazienda nakuenda zvakadii iwo upenyu zvino shoko chii shoko ipfungwa yaratidzwa uye kana mwari vakangofunga chimwe chinhu inongova pfungwa asi kana yangotaurwa haimbofa yakashanduka kana kuchinja inofanira kugara nekusingaperi nokuti shoko rako rakangofanana nezvauri shoko ramwari rakangofanana nezvavari shoko rako chikamu chako iwe vimbiso yako yakangofanana nezvaungava iwe uye vimbiso yamwari yakangofanana nezvavangava ivo zvino semunhu anofa unogona kuita vimbiso uye wotozoityora nokuti unongova munhu anofa ndinongova munhu anofa asi mwari vari vasingafi uye vasina magumo uye vane masimba ose vari kwese kwese vakataura chirevo uye vanoziva magumo kubva pamavambo uye vanogona kuchichengeta abrahama wakadana zvinhu izvozvo zvisipo sekunge zvaivepo nokuti akanga akagutsikana zvizere kuti icho mwari vakanga vavimbisa mwari vaigona kuchiita nokuti vangadai vasina kumboita vimbiso yacho kunze kwekunge vaiziva zvazvaizova munoona kuti tinogona kuzorora pashoko ravo zvakadii zvino hazvinei kuti dutu ravhuvhuta zvakaomarara sei chii chinopesana naro iwe zorora wakaperera pashoko mwari vakaritaura ivo vacho vakaona rumwe rutivi rwedutu maona saka kana uchirwara chingosungirira mweya wako munzvimbo yezororo kana uchinetseka nekushushikana rangarira vakati ndichava newe nguva dzose kunyange kusvikira kumagumo enyika uye ndivo vakati zvinhu zvose zvinoshanda pamwe chete mukunaka kune avo vanoda ishe saka chingogara ipapo mumwe murume akanyora nyanduri akanyora hoko yangu yakabatirira mukati nechidzitiro chidzitiro chii chimwe chinhu chinovhara pano kubva kune uko zvino hoko iri mukati mechidzitiro hauoni kuti zvichange zvakadii asi unoziva kuti pane chimwe chinhu chakakubata chakabatawo kumusoro uko uye kana gungwa richivhuvhuta uye riine dutu makamboita here ndinofunga kuda vamwe venyu hamusati mambova nemukana wokuona ngarava yakadzikiswa hochekeswa ini zvangu ndakadzikwira pavanokanda hoko yemugungwa saizvozvo kusvikira chikepe chidiki chaitadza kana nekuenda nepamusoro pesaisai chaipinda nemusaisai iroro asi cherobedzi hoko yakabatirira ndizvo zvoga zvinopa mutsauko zvisinei tingaenda nepamusoro paro pasi paro kuri nyenyeredza kana nemariri hazvina basa hoko yakabatirira ndiyo nzirapo madutu eupenyu anotanga kutizunguza tinogona kupfuura nemariri tinogona kutoenda nepamusoro paro nepasi kuri tenderera asi ingorega hoko yakabatirira mukati mechidzitiro kune zvisingaonekwi hatizive kuti iri nechepapi chaipo asi yakabata sekakomana kadiki munoziva kaiva nekaiti makanzwa chitaurwa chekare nyaya yacho akati unoziva sei kuti une kaiti kumucheto uku akati ndichiri kuinzwa ichigwinha gwinha saka ndizvozvo kana tichigona kuinzwa ichiri kugwinha gwinha mwari vachishanda nemwoyo yedu tinobva taziva kuti hoko yedu ichakabatirira ndinotenda kuti aive Benjamin Franklin akabata mheni ndokuisa mubhodhoro akabata mheni magetsi chimwe chinhu mukati make chakadana uye chikati mune simba mune izvozvo simba iroro rinogona kumbobatwa uye kana ine simba rakadaro kupfuura migwagwa uye nekutsemura matanda kutsemura ichizarura pasi chii chayaizogona kuita kana ikambobatwa inopa chiedza nekuvaima nekurova pasi rose zvino Benjamin Franklin ndinotenda achibhururusa kaiti yake nekii yakasungwa kumucheto wemuswe wayo nebhodhoro pasi kuzasi kwacho zvino paakaabata haana kuziva chaaiva nacho asi akatanga kudanidzira kuti ndaabata ndaabata haana kuziva kuti chaiva chii akanga asingazivi kuti aizoita sei nawo asi aiziva kuti aiva nechimwe chinhu uye ndizvo zviri munhu wese kuti dzake tariro hadzina kuvakirwa pane chimwe chinhu chiri kunze kweropa rajesu nekururama uye kwese kwakapoteredza mweya wangu kwakundika zvino ndiye tariro yangu yese nembambo pana kristu dombo rakasimba ndinomira
zimwe nzvimbo dzose ijecha rinonyudza. Kana wango zvarwa patsva, mweya mutsvene unotora nzvimbo yawo mumwoyo. Vamwe vechiduku vangasakwanisa kana kuti vaduku kana kuti vangange vasina kudzidza zvine hazvo nezvazviri. Hapana anogona kuzvitsanangura, saka usanetseka nokuti hauna kudzidza. Hawaikwanisa kuzvitsanangura. Hapasati pava nemunhu nazvino angagona kuzvitsanangura. Zvisinei kuti akangwara kana akatesa njere zvakadii. Ichakavanzika chamwari woga. Asi kana shoko iroro ratora upenyu mumwoyo mako, uye uriona unodanidzira kuti ndaribata. Hauzive zvauchaita naro, hauzive zvarichaita newe, asi unoziva kuti chimwe chinhu chaitika, uye unaro. Zvino, naizvozvo pashoko, zvakanaka. Zvino, tatarisana mangwanani ano, uye pamberi pedu, tine zvatakatarisana nazvo. Pamaonero angu, rimwe remagwaro akakoshesesa emutestamende yekare, Josepha watichataura pamusoro pake achisangana nehama dzake. Vanogona kuva nenzira zana dzakasiyana dzokuti mweya mutsvene upinde mune izvi wogozvibhedhenura kumwoyo yedu pamwe nepfungwa. Saka ndichifunga izvi zvatiri pano kwemazuva mashoma, tinogona kutaura kwenguva shoma mangwanani ano nekuda kwekuomarara kuri pahuro. Uyezve zvichida ndozozvitora zvakare manheru anhasi kana mufundisi vasina chavainacho pamwoyo wavo. Uye zvichida toenderera mberi nazvo nekuzvipedzisa nemubvuro manheru kana zviri izvo kuti Mwari vanozvipa nenzira iyoyo. Zvino tinonyatsoziva zviri maitiro etestamende yekare kuti iko zvinhu zvese zvekare zvaiva mumvuri. VaHebheru 11, mumvuri wezvinhu zvichauya. Zvakanaka sei izvozvo kuti Mwari vanofanofananidzira. Uye patinonzwa mumvuri uyu, tingati tinoziva kuti pane chimwe chinhu chiri mberi kwepano. Iwo Mwari muusamasimba hwavo, mupfungwa dzavo huru dzekusingaperi, vachiona chimwe chinhu chichida kutoitika, vanogona kufanoyambira nezvacho. Vanogona kuita kuti zvinhu zvose zvishande pamwe chete, kunyange hasha dzemunhu kuvarumbidza, kunyange mumwe munhu anokuitira utsinye, sezvatichawana mushure mechinguvana kana ichiva chitendera, kuti vakoma vaJosepha vakamuitira utsinye zvakadii. Zvino vakadzokazve ndokutora izvozvo ndokuzviita kuti zvipe rumbidzo kwavari. Saka hatina kana chinhu chekunetseka nacho. Hapana kana. Kuti Mwari kubudikidza nemukomana iyeye vaifanofananidzira kuuya kwaIshe Jesu kwekutanga nekuuya kwaIshe Jesu kwechipiri ndokuzvishanda zvose mune upenyu hwaisaziva kana chinhu pamusoro pezvakanga zviri kuitika. Amen. Izvozvo hazvimboitewo here chimwe chinhu kwauri? Kuona Josepha mudika anozivisa urombo, handiti akanga asingazivi kuti chii chaitora nzvimbo, kuti sei zvinhu zvose izvi zvaifanira kuitika. Asi zvose vakanga vari Mwari vachishanda zvavo, vachifanoratidza, vachifanofananidzira zvinhu zvaizovapo. Zvino unogona kucherechedza shoko kuti unoritora sei apa, woriverenga muna Genesi, woriverenga pakati pebhuku, woriverenga kumagumo kwebhuku, uye shoko rose richipindirana nerimwe rose saizvozvo. Uye rakanyorwa zviuru zvemakore zvakasiyana nemazana evarume vakasiyana. Maona? Saka naizvozvo munoona kuti zvose ndiMwari, mumwe asingazive mumwe kana kuziva kuti ibhuku ripi rakanyorwa, pasina chavanoziva nezvaro, imwewo nguva rimwewo zera. Uye tinogona kuona nhasi kuti Mwari vari kushanda sezvavakangoita kumashure uku. Tiri kungopinda zvino tozoguma tave mugore idzva kubva mumumvuri werekare. Uye kuti pamavambo, kuti Mwari pavakaona chivi chichizotora utongi hwacho pamusoro penyika nepamusoro pevanhu, kuti urongwa hukuru hwakanga hwatsveyamiswa zvakadii. Kwete kukanganiswa, kwete kusikwa patsva, asi kungotsveyamiswa. Munoona, Satani haakwanise kusika, anokwanisa chete kutsveyamisa. Chese chamunoona chakaipa, kururama kwakatsveyamiswa. Maona? Ukaona muuki wekare kunze uko munzira, vanongova vaprofita vakatsveyamiswa. Maona? Ukaona chero chinhu chakaipa, uchiona murume achirarama asina kutendeka kumhiko dzake kumudzimai wake, ikoko kururama kwakatsveyamiswa kuva chakaipa. Kana rimwewo divi racho, ukaona madzimai mumigwagwa vachiita zvavanoita uye vachiva sezvavari, iwayo madzimai akatsveyama. ndakapfuura nemuluivhuri mwezuva mudzimai wangu neni zvino ndakaona chiratidzo pawindo pataibva kunodya muna 5th Street uye chaiti matafura ndeemadzimai ndakati havana kumbobvira vava nemutengi kwete mudzimai kwaye haangapinde imomo paanopinda imomo haasisiri mudzimai kwaye zvachose maona saka havana kumbova nemutengi pasi pechiratidzo ichocho madzimai kwawo haaendi kunzvimbo idzodzo asi munoona zvavari avo vanopinda imomo madzimai akatsveyamiswa maona zvakanaka zvino mwari kuita kuti zvinhu zvose zvivarumbidze tiri kupemberera kisimusi kuzvarwa kwaishe jesu zvinova hazvo kuti harisi iro chairo zuva rekuzvarwa kwake vabati rake raiva muna kubvumbi nokuti kujudhiya kuri kutotonhora kana kutonyanya kutonhora muna zviita kupfuura zvazviri kuno saka tinocherechedza izvozvo makaona mufananidzo rimwe zuva mota dzehondo dzine ngano kumusoro uko muchando nezvimwe zvakadaro mujudhiya ungafungidzira here vafudzi vavete pamusoro pechikomo mumamiriro ekunze akadaro asi handiro zuva racho asi iro zuva racho harireve haro zvakanyanya ndeayo maonero atiinawo kuzuva iroro rakatsaurwa zvino cherechedzai mwari pavakangoona mbeu yemudzimai iyi uye kuti vakanga vamonyororwa sei ikoko uye kururama kwakanga kwatsveyamiswa mwari vakapa vimbiso yokuti kubudikidza nemudzimai iyeye kwaizouya mbeu yakaropafadzwa mazvibata here paizova nembeu zvino satani paakangozvinzwa izvozvo uyo akanga amirepo paakangozvinzwa akapinda pokuti aparadze mbeu iyoyo zvino akaedza kuzviita muna josefa akaedza zvose nemuzera uye achiri kurwisana nembeu iyoyo yakaropafadzwa amen ndinoda kuti munyatsofungisisa zvakadzama kwechinguvana chete zvino kuti mopfeka ngowani yoruponeso uye nyatsoteererai zvino echino chimwe chinhu chakanyatsokosha uye unogona kusabvumirana nazvo zvakanaka asi makacherechedza here pakanga patova nekubata pamuviri nokuti Eva akanga atorarama zvisina kururama uye akanga aita chivi zvakabva kupi izvozvo zviri muna Genesi vanhu nhasi vari kuedza kutsvaga chibatanidzo chisipo pakati pemhuka nemunhu ichi chizaruro bhaibheri rakataura kuti nyoka yakanyengera mudzimai nhasi uno munhu anogona kuunza upenyu hwemhuka uye mhuka yava inayo iri pedyosa nemunhu chimupanzi vanogona kuchiita kuti chipute chikwepa kuchovha bhasikoro kupfeka ngowani kuisimudzira zvakangoita sekuti kurudyi uye kuruboshwe uchireva kubhiza runongova ruzha harina munhu wemukati harigoni kufunga rinokwanisa chete kuenda neruzha harina munhu wemukati zvino vane chibatanidzo chiri kushayikwa pakati apa chaipo chavasina kumbobvira vakwanisa kuwana zvino kwemakore 6000 vakaedza kuti vawane inzwi rimwe chete kubva muchimupanzi uye havagone kuzviita havazombofa vakazviita asi tinoziva kuti upenyu hwedu ndehwemhuka upenyu hwedu ndehwezvirimwa kubva muvhu sezvandaitaura rimwe zuva pamariro ehanzvadzi yedu inodikanwa tiri chitsama chezvinhu 16 zvenyika chiedza chemushadenga nemafuta nezvinhu zvakabatanidzwa pamwe chete taive pano mwari pavakataura uye vakati ngakuve nemitumbi yedu yaivepo asi chimwe chinhu pfungwa yepamusoro yakatiumba pakuva zvatiri zvino ndokutigadzira tiine zvanza nemaoko nezvimwe zvakadaro kwete kutiparadza asi kuti tirarame nokusingaperi chivi ndicho chakaparadza uye iye akatisika isu tisina kana chii zvacho chataimboziva kuti taizovapo pano iye akatisika nekubatanidza zvinhu izvi pamwe chete nekutiita zvatiri zvino haangakwanisi here nekupfuurira kubudikidza nekutipa rusununguko rwekuzvisarudzira kuti tizvigamuchire uye neshoko rimwe chete rakatisika akativimbisa kuti achazotimutsa zvakare handiti mafuta ose aya anotogona kwazvo kubatana pamwe chete nemaatomu nezvimwe zvakadaro mune kubudikidza neshoko ramwari zvino pamavambo mwari pavakataura uye satani akanga amire ipapo ndokuzvinzwa uye vanhu vari kuedza kutsvaga chibatanidzo chisipo ichi
Dino kuuza ine chizaruru kana muchida kuzvigamuchira. Munhu iye ari kushayika pakati pemhuka nemunhu inyoka isati yabviswa makumbo ayo pairi. Bhaibheri rakati yakanga iri mhuka ine mano kupfuura mhuka dzose isiri iyi inokambaira dzemunzvimbo dzose. Ndiyo yakanyengera mudzimai norunako rwayo pachiso iye nokubata pamuviri. Uye zvino nokuita izvozvo uye nokuona kuti chivi chainge chichiuya, Mwari vakaisa chituko pairi kusvikira sainzi haimbofa yakawana chero ukama zvavo pakati penyoka iyi, sekuzivikanwa kwainoitwa nhasi nerudzi rwevanhu. Asi hechoka chisikwa chenyu chakawa chakaderedzwa pakati chaibatanidza upenyu hwemhuka pamwe chete hezvokaizvo. Mwari vakazvivanza kune vakachenjera nevakangwara, asi vachazvizarura kuvacheche vachadzidza. Maona, hoyo munhu wenyu akadonha nyoka yakabviswa kubva pakuva ine mano akanyanyisa hurusa yakanakisa pachiso yacho yakada kufanana nemunhu. Uyezve nokuda kwechakaipa ichi chayakanga yaita naEvha, vakaideredza ndokuva chipuka chinokambaira kuti ifambe nedumbu rayo mazuva ese upenyu hwayo, uye guruva rinofanira kuva zvokudya zvayo. Ndipo panogona kusvikwa nesainzi ipapo zvino muti wavo wobva waondomorerwa pasi. Cherechedzai, zvino mudzimai paakangoona kuti iye zvino akanga anyengerwa, haana kuunza chivi, akanyengerwa akafunga kuti zvakanga zvakanaka. Asi Adhamu haana kunyengerwa, rakadaro Bhaibheri. Akaziva kuti zvakanga zvakaipa, uye mudzimai akamuita kuti aite zvimwe chete zvakanga zvaitwa nechikara ichi. Zvino akabereka mwanakomana wake wedangwe, uyo maitiro ose adhiabhori aiva mukomana iyeye. Aive mhondi, aiva negodo. Zvaigona sei kubva mudzinza iroro rakachena raMwari? Zvaifanira kubva kune wakaipa. Zvino paakangoita izvozvo, zvino iye dhiabhori akashandisa chombo chake, akabereka mwanakomana wake wechipiri akanga akafanana naAdhamu, uye imomo maiva naAbheri. Uye nokukurumidza chaiko dhiabhori akaedza kuparadza mbeu iyoyo yakarurama. Zvino akatendeuka ndokuuraya Abheri pakutanga, unova mufananidzo waJudhasi naJesu. Kumurayira paaritari apawo Jesu, Judhasi akauraya Jesu, akamupandukira nekuda kwemasirivheri 30 ndokumutengesa. Zvakanaka, asi cherechedzai, paakaita izvozvo, zvino Mwari mufananidzo waKristu, zvose rufu nerumuko, vakamutsa Seti kuti atore nzvimbo yake. Maona, zvino dhiabhori akatevera Seti. Zvino tarisai, ipapo kuparadzwa nemvura zhinji kusati kwaitika, kwaiva nedzinza rakareba revarume vakauya kubudikidza nevanakomana vaKaini vachibva kunyika yeNodhi. Uye vakanga vari varume vesainzi vakangwara, vakachenjera, varume vanoshamisa. Vaitopisa vachisimbisa simbi, vakavaka dzimba, vaive budiriro yeungwaru inoshamisa. Bhaibheri rinoenderera mberi richitaura mashandiro avaiita nemhangura, mashandiro avaiita nesimbi. Asi rimwe boka iri vakanga vari varitairi, asi mapoka ose ari maviri vakanga vachinamata. Kaini ainamata, Abheri ainamata, uye Mwari vakatara mutsara zvaive zvakarurama ndezvipi. Kaini aingonamatawo saAbheri. Vose vakavaka maaritari, vose vaitenda muna Mwari, vose vainamata Mwari, vose vakauya nezvipo. Zvino tarisai mbeu mbiri idzi, imwe ichirwisa yakaipa yacho ichiedza kuparadza mbeu yakarurama. Zvino akaedza kuparadza Abheri akatodaro, asi Mwari vakamutsa Seti kuti atore nzvimbo yake. Akafunga kuti akanga abata Jesu ipapo chaipo. Tarisai mukufamba kwezera kwese kwese, iye kwese kwaakauya akaisa mbeu iyoyo parumananzombe. Paakauraya mumwe kana mumwe wacho, akafunga kuti abata iye wacho. Zvino pakupedzisira akatevera Johani Mubhabhatidzi, akapedzisira agura musoro wake. Akafunga kuti amubata zvino, asi akazoona kuti akanga ari muna Jesu. Akauraya vacheche vose, uye Mozisi akaedza kuuraya Mozisi. Akaedza nenzira dzose dzaaigona kuti aparadze mbeu iyoyo. Uye paakauraya Kristu paKarivhari, asi Mwari vakamubutsa zvakare nezuva retatu. Zvino vakazotumira Mweya Mutsvene kuzodana vanakomana nevanasikana kuna Mwari. Uye mbeu iya imwe chete yakaipa yechinamato iri kutambudza mbeu iya yakarurama nanhasi. Munozviona here? Vari kuedza kuparadza bazi iroro raMwari rakarurama. Zino, mativi ose maviri, kana mukacherechedza, akatangira muna Genesis, mativi ose ari anonamata. Rimwe racho riri sangano, vanokarira zvepamusoro. Uye rimwe racho, vakazvininipisa vachifamba mumweya nechizaruro. Abheri aizoziva sei kuti raive gwayana panzvimbo yemichero yemumunda. Nokuti zvakazarurwa kwaari nechizaruro chamwari. Jesu akataura zvimwe chetezvo. Petro paakamukupura kuva mwanakomana wamwari, akati, nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri, asi baba vangu vari kudenga vazvizarura kwauri. Padombo iri, dombo kwete Petro, kwete Jesu, asi pachizaruro chamwari, ndichavaka chechi yangu, uye masuo egehena haangaikuriri. Mazvibata here? Chizaruro chamwari. Zvino, tarisai, kushingaira kwese kwenguva ikoko, vaisangana chiso nechiso rwisana. Tarisai apo Moabhi yakanga iri pamusoro pechikomo, uye Israeri iri mumupata. Uye, Israeri ichitongokumbirawo sehama munhu kwaye kuti ipfuure nomunyika mavo, ichienda kunyika yechipikirwa yavakanga vavimbiswa naMwari. Vakangokumbira rumutsiriro ruduku muchechi yavo, tingati. Kungopfuura nemunyika, uye vakavimbisa kuti vaizobhadhara uswa hwaizodyiwa nemombe, uye vaizofamba nemumugwagwa mukuru wamambo, uye zvinhu zvavaizoita pavaifamba vachipfuura nemudzinyika, uye vaizozvigadzirisa, asi godo. Zvino, Moabhi, nyika yeMoabhi yakanga isiri yevasingatendi. Vakanga vachitenda muna Mwari mumwe cheteyo aitendwa neIsraeri, nokuti vakanga vari vanakomana nevanasikana vaRoti. Mwanasikana waRoti akabata pamuviri, Roti paakanga adhakwa nababa vake chaivo. Zvino, vakanopinda uye ivo ndiko kwakabva vaMoabhi ava. Zvino, muprofita wavo paakabuda, mudzidzisi wavo aipengeswa nemari, ndokuvaka maaritari, maaritari manomwe, maaritari mamwe chete chaivo aidiwawo zasi kunoku. Heino iMoabhi igere apa, nyika huru yesangano yakanaka, yakanyatsorongeka, ichinyatsoonekera. Zvino, heino iIsraeri kamuumburuki katsvene kairitaira kari mumatende, kubva pane imwe nzvimbo kuenda kune imwe nzvimbo. Unoti, muumburuki mutsvene, chokwadi ndizvo zvavaiva. Kana ivo vari zvavanodaidza nhasi kuti muumburuki mutsvene. Pavakayambuka gungwa dzvuku, uye Mwari vakaita chishamiso pamberi pavo, Miriam akatora tamborini ndokutanga kuridza tamborini, uye achimhanya achidzika nemahombekombe, achidanidzira nokusvetuka nokutamba mumweya, uye vanasikana veIsraeri vachimuchevera vachisvetuka vachidanidzira vachitamba mumweya. Uye Mozisi akamira akasimudza maoko ake mudenga zvichida achiimba nomutauro usina kumbobvira wanzwika nomunhu upi zvake. Rwiyo rwaisagona kunzwisiswa nemunhu akaimba kunashe mumweya. Kana vasiri vaumburuki vatsvene vemazuva ano handizive kwekuvatsvaga. Vaiva nezviratidzo nezvishamiso pamwe navo. Zvino, kana Mwari vachingoremekedza chete zvepamavambo, tarisai pano, Moabhi, tichitaura maringe nemagwaro, yaitenda zvepamavambo sezvaiita Israeri. Yakanga ine zvose zvaiva neIsraeri. Yakanga ine maaritari manomwe, ndoaidiwa naMwari. Israeri yakanga ine maaritari manomwe. Yaiva nezvibayiro zvinomwe zvakachena. Israeri yaiva nezvibayiro zvinomwe zvakachena. Havo Kaini naAbheri zvakare. Maona? Zvakanaka. Uyu akapirisa nzombe nomwe. Uyuwo akapirisa nzombe nomwe. Uyu akapirisa makondohwe manomwe, zvichireva kuti vaitenda kuti Kristo aizouya. Uyu akabayirawo makondohwe manomwe. Chinhu chimwe chete, vachingotenda zvepamavambo sekungotenda zvepamavambo. Kaini akavaka aritari, Abheri akavaka aritari. Kaini akapa chipiriso, Abheri akapawo chipiriso. Abheri akanamata, Kaini akanamatawo. Asi Mwari vakasimbisa, vakaratidza kuti Abheri ndiye aiva sarudzo yavo. Mwari vakaratidza pano kuti Israeri yaive sarudzo yavo. Nekuti Israeri yaive nechemweya mumusasa mavo. Kunyangwe nekukanganisa kwavo kwese, vaive neshongo yemoto yaivatevera. Vaive neyananiso yekupodza kwaMwari, uye vaiita zvekupodza kwaMwari. Nyoka. Vakanga vaine dombo rakarohwa. Vaive nezviratidzo nezvishamiso mumusasa. Johane paakauya, aiva wemweya. Pakauya Jesu, zvaivawo zvemweya. Zvino muvengi kubirire zvepamavambo, aigara achitambudza vemweya ava. Munoona zvaarikuedza kuita nhasi? Zvimwe chetezvo. Bvisai kupodza kwaMwari, dzingai vanhu ava. Hapana kana nezvavo. Varemekedzwa, vanhu vakuru. Vabvisei panzvimbo. Hama, hachisi chimwe chinhu kunze kwedzibe iroro richitambarara kuruka nzira yaro muna Genesis kusvika muna zvakazarurwa. Ndinotora divi rangu nevaumburuki vatsvene. Ngazvive chero hazvo. Handisati ndamboona muumburuki mutsvene. Iroro izita rakaiswa nadhiabhori pachechi yaMwari, iro risingafanhwa kunge riripo ipapo. Havasi vaumburuki vatsvene, ivo vanakomana nevanasikana vaMwari vasinganzwisiswe nenyika. Zvino, Josefa akaberekwa nababa vake, uye aidiwa nababa vake, uye achivengwa nemadzikoma ake. Zvino, cherechedzai, mufananidzo wakakwana waIshe Jesu. Ndinoda kuti mucherechedze kuti upenyu hwake hwakangofananidzira sei mutestamende yekare, zvinhu zvose zvinofananidzira zvino. Tarisai kumashure uko muone mufananidzo. Hoyo mumvuri wacho, uye munoona kuti chaifananidzirwa chacho chii. Zvino, cherechedzai, Josefa ari mufananidzo waKristu, mufananidzo wechechi, mufananidzo wemweya mutsvene, mufananidzo akanga ari muchinda webudiriro, sezvakaita Kristu, sezvakangoita chechi nhasi. Cherechedzai zvakare, kuti paakaberekwa, baba vake vaimuda uye vakamugadzirira jasi rine mavara mazhinji. Zvino, kune mavara manomwe chete akakwana mumavara ose, mamwe ose akagadzirwa kubva pamavara aya. Uye jasi racho zvichida raiva nemavara mariri, mavara manomwe akasiyana, mitsetse yemavara mujasi rakagadzirwa nababa. Kana mukacherechedza, pamwe Jakobho haana kuzvinzwisisa panguva iyoyo, asi zvaireva kuti uyo akavimbiswa Mwari pavakapa Noa chiratidzo chemuraraungu, mavara manomwe yaive vimbiso, kana kuti uyo wesungano. Mwari vakanga vaita sungano yekuti havaizoparadza zvakare nyika nemvura. Uye sungano yaMwari yakatakurwa ichipfuura nemuna Jakobho, ichipinda muna Josefa. Abrahama aive kusanangurwa, uye Isaka aive kururamiswa, uye Israeri aive nyasha, uye Josefa aive kukwaniswa. Ndiye ega aive nemavara. Tinoona Jesu agere pachigaro cheumambo aine mavara. Muraraungu akamukomberedza muna zvakazarwa vanhu. Yaiva sungano yaMwari nevanhu. Kristu hezvino izvi. Oh, ndinoda chaizvo kuti muzvione. Kristu ndiye sungano yaMwari nevanhu vake, kwete masangano. Asi Kristu ndiye sungano yaMwari. SaJosefa aivengwa, Kristu anovengwawo nhasi uno. Havari kutaura kuti vanovenga Kristu, asi mabasa avo anoratidza zvavanoita. Vanopesana nekufamba kwese kwake, kutaura nezvemaitiro ake, mabasa ake, kuita kwake kunoshamisa. Zvino chokwadi, tina Satani pamusasa zvakare achirwisa. Zviro kwazvo, zvino vacharinongedzera kumashoko aSatani. Asi handina basa kuti Satani anoitei kuedza kuvhiringidza. Shoko raMwari rinomira rakakwana, uye vimbiso yavo yakakwana. Handife ndakada kutora divi neboka iroro. Cherechedzai, hepano paaiva sungano yacho. Kristu aifanira kuonekwa sedombo rejaspisi nesadhiyo muna zvakazarurwa. Ndiro raiva dombo repachipfuva, dombo rekuzvarwa waro, kubva kuna Rubheni kusvika kuna Bhenjamini. Ndiko kwaiva kuratidzwa kwesadhiyo nejaspisi paaipenya pamwe chete pasi pechiedza chaMwari. Akaita sungano pana Kristu muraraungu. Uye zvinotaura nezvei? Rubheni ndiye aiva mukuru pane vose, Bhenjamini mudiki pane vose. Kubva pane wokutanga kusvika kune wokupedzesera, ndiye wacho akambovapo, aripo, uye achauya. Mudzi wacho, mwana waDhavhidhi, ndiye nyeredzi yemangwanani, ndiye kubva kuna A kusvika kuna Z, Arufa, Omega. Kuratidzwa kwaMwari kubva pamavambo enguva kusvika pakuguma kwenguva. Hoyo kauyo, sungano yaMwari nevanhu vavo. Nezvimwe zvinhu zvose izvi, Josefa, Dhavhidhi, vaprofita vose vaingova chadzera. Amen. Vachiratidza kubva kumbeu yechokwadi, kubva mubindu reEdheni kusvikira panguva yaachauya kechipiri mukubwinya kuzogamuchira vanhu vake nechechi yake. Hezvo kaizvo, zvinoyevedza kutarisa pazviri. Josefa, vakoma vake vaimuitira pfini, vaimuvenga pasina chikonzero, nokuti aifemerwa nemweya. Mazvibata here? Kaini aivenga Abheri pasina chikonzero. Nekuda kwekufemerwa kwake nemweya. Moabhi aivenga Israeri pasina chikonzero. Nekuti aive nekukodza kwaMwari, zviratidzo, zvishamiso neminano. Aimuvenga pasina chikonzero. Uye haana kumutendera kuti apfuure achienda. Kuve nemukadzi womukoma wako. Amen. Zvino shamwari dzangu dzinodikanwa. Ndinoda kuunza chimwe chinhu kundangariro dzenyu. Uye ndinoda kuti muzviise pasi munyasi membabvu yechishanu kurutivi rworuboshwe mutende remukamuri iyoyo inonzi mwoyo. Hapana muzera ripi zvaro kana chero nguva apo Mwari vakambofemera munhu paakazomboenda kudivi rechinamato. Vanongodaidzwawo kuti vanhu vechinamato vemunyika. Haana kumbobvira akamira nemasangano. Nguva dzose aitopikisa. Uye achipesana nemasangano ezuva iroro. Uye achipesana neurongwa hwezvinamato zvezuva iroro. Ndiratidzei muprofita mumwe chete. Ndiratidzei imwe nguva mubhaibheri yekuti munhu waMwari chero upi zvake akambotsungirira neanonzi masangano ezvinamato ezuva rake. Amen. Kunyange Eria mushure mekuvaka chikoro chevaprofita handiti paakaenda kumusoro ikoko vaitoda kuti abvepo. Akati pakanyanyisa kururama pano. Maona Ahabhu nevatungamiriri vezvinamato vezuva rake. Eria akazvipatsanurira kugomo reKameri. Tarisai Johani Mubhabhatidzi achizvipatsanura. Haana kana kumboenda kuchikoro chavo kuti adzidze dzidziso yavo yebhaibheri. Asi Mwari vakamutumira murenje kuti vamugadzirire basa. Mhando iyi yaKaini haina kumbokwanisa kuisa bhachi ravo reufundisi pane munhu waMwari harikwane. Ndizvozvo. Cherechedzai. Kubudikidza nemumazera. Zvino Jesu paakauya haana kana kumbobvunza chero ani zvake wevadzidzi vebhaibheri ava. Asi akavadana kuti boka renyoka kana kuti nyoka muhuswa. Vadzidzi havana kumbobvira vawirirana nechero yemasangano avo zvavo. Vakanga vari kudivira Abheri. NaJosefawo haana kumbobvira akawirirana navo. Akavengwa nekurambwa nekuda kwechinangwa chimwe chete chakarambirwa vamwe vose. Nokuti Mwari vaiva naye nenzira yepamweya uye neimwe nzira yakasiyana neyavaiva nayo nevamwe vose ava. Uye vakamuvenga pasina chikonzero. Kaini akavenga Abheri pasina chikonzero. Madzikoma akavenga Josefa pasina chikonzero. Uye nhasi uno munyika yezvemasangano, zvisinei kuti rakakura zvakadii, ndinobvisa ngowani yangu ndoti ndinotenda Mwari nokuda kwavo. Asi mudzidziso dzavo huru dzose, machechi avo makuru, zvinhu zvikuru, zvakadaro mazviri zvose, Mwari vanodana vanhu vasina chekuita nazvo nokuti havadi kuwirirana nechemweya. Kune kufamba kuripo nhasi uno. Uye vanovenga kufamba ikoko pasina chikonzero. Ndakanzwa mumwe murume achiti rimwe zuva, zvakaposa zvashandura ropa rangu kuita mvura. Kunzwa murume ane runziro, muparidzi mukuru weBaptist. Uye akanga achitaura pamusoro pekuti zvakanga zvisiri mumagwaro kuti ani zvake anamate mhandara Maria. Ndezvechokwadi chaizvo. Ndizvozvo. Akati kwakanga kusina gwaro rekunamata chero ani zvake kunze kwaKristu. Ndizvozvo chaizvo. Akati Mwari vaiva muna Kristu uye maari maiva neuzaro hweumwari. Ndizvozvo chaizvo. Asi zvino mushure medzidziso yemagwaro yose iyoyo yakanaka inoshamisa, akadzokazve ndokuti hapana kana chishamiso chakaitwa panyika. Nokuti anopikisa zvikuru kupodza kwaMwari, akadzokazve ndokuti hapana kana chishamiso chakazoitwa mushure merufu rwaKristu. Hapana akambomutsa vakafa mushure maKristu, nokuti ndiye ega aiva neupenyu husingaperi. Asi ndinotaura kwamuri kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akaudza vadzidzi vake kuti endai munoparidza evhangeri, todzai vanorwara uye mubutse vakafa. uye munatse vana mapere mbudzi. Ndizvo zvakataurwa naJesu kuvadzidzi vake. Vanhu vangava mapofu sei mune zvekunamata. Vanobva vaomarara musoro nekuda kwezvidziviso zvemasangano. Uye vovenga hama dzavo pasina chikonzero. Muri kuzviona here? Kuoma musoro chaizvo zvisina kana maturo. Vanozviita nekuda kwemukurumbira wavo. Mumwe mushumiri mukuru wenyika nhasi akabvunzwa kuti sei asina kugamuchira rubhabhatidzo romweya mutsvene mushure mekunge rwaratidzwa nevamwe varume vechinhano chake vakanga vagamuchira rubhabhatidzo romweya mutsvene. Akati, rwaizokanganisa shumiro yangu. Kana mukandiudzawo chero nguva, runogona kukanganisa shumiro yemumwe womunhu, asi harumbokanganisa shumiro yaJesu Kristu. Inofanira kupfuurirwa mberi nayo. Ruchafambisa mberi chikonzero cheshumiro yaJesu Kristu. Asi ava vachiremba vakati hakuna munhu akambomutswa kubva kwakafa. Vakati ndinoziva kuti kune boka revaumburuki vatsvene munyika nhasi vanoti vakaona vakafa vachimutswa. Asi vakati hapana kumbova neumbowo hwesainzi hwokupodzwa chero kupi zvako kana chero chii zvacho. Zvino munoona hezvinoi izvi hama yangu nehanzvadzi, ndinoda kuti munyatsocherechedza izvi nepedyo chaipo. Chikonzero zvakadaro ndeichi. Nhasi vanhu, mumazuva aishe Jesu, mumazuva ematestamende, apo vanhu vaitenda muna Mwari, vakanzwa nezvechishamiso chichiitwa. Havana kumboedza kuchiongorora nesainzi. Vakachigamuchira, vakangochitenda, nokuti vaiziva kuti vaive Mwari. Asi nhasi, boka revasingatendi rapinda munharaunda dzezvinamato. Uye ari kuedza kwazvo kuratidza zvinhu nesainzi. Uye regai nditaure izvi pazviri kuuya zvichitobva kudenga ndinotenda zvichiuya kumwoyo wangu. Hapana kana nguva yazvingagona kuratidzwa. Nokuti kana ukakwanisa kuratidza Mwari, zvino havachagamuchirwa zvachose nokutenda. Watoratidza. Tinotenda Mwari nezvishamiso zvavo kubudikidza nokutenda. Tinodana zvinhu izvozvo zvisipo sekunge zviripo nokuti Mwari vakataura kudaro. Zvisinei nekuti chii, Abrahama haikwanisa kuratidza kuti tsinga dzemukaka dzaSara dzaive dzisina kuoma. Haikwanisa kuratidza kuti machubhu nezvimwe zvakadaro zvokuti abate pamuviri. Iwo aigona haikwanisa kuratidza chero chimwe cheizvi. Vaisakwanisa kuratidza zvichida nekuongororwa kwembeu kuti dzaikwanisa kubereka. Asi akazvitenda zvakadaro uye akaramba chero chii zvacho chaipesana nazvo. Akadana zvinhu izvozvo zvakanga zvisipo sokunge zvaivepo, nokuti mukati mechidzitiro tariro yaMwari akazorora pashoko raMwari ndokudana zvinhu izvozvo zvesainzi kana zvikasava kuti ichokwadi nokuti Mwari vakataura kudaro. Hezvo kaizvo. Tinotenda. Nokutenda tinozvigamuchira. Asi kana hama iyi ndisiri kupikisana nayo, handitendi mune izvozvo. Asi dai hama yakangoverenga chete kuti Pauro akatakwa nematombo sei kusvika afa, uye vatsvene vakamira paaive ari, uye vakanamata kusvikira upenyu hwadzoka maari, kuti Pauro akaparidza sei usiku hwose, humwe usiku, uye mumwe murume akadonha kubva mukamuri yepamusoro ndokuzviuraya, murume wechidiki. Zvino Pauro akaisa mutumbi wake pamusoro pake, uye mweya weupenyu ukadzoka maari zvakare. Uye Eria akamutsa sei mwana womudzimai mushure mekunge afa, kunyange makore 800 kuya kwaKristu kusati kwasvika. Varume kunyange vasina ropa fadzo remweya mutsvene vakaita mashura ayo. Vanhu ava vanotya kwaita ivo vaine mweya mutsvene. Ini zvangu, ini zvangu. Zvinosiririsa kwazvo. Sei? Imhaka yekuti vanozvikudza uye vanovenga hama dzavo pasina chikonzero. SaJosefa aive akavengwa pasina chikonzero. Mazviona here? Aive akavengwa. Kwete nokuti akanga akakodzera kuvengwa, nokuti paisava nechikonzero. Havana kumutenda. Akanga achirarama mune chimwewo chiyero chakasiyana. Uye ndinotaura izvi zvino sezvo nguva yedu yava kupera. Ndinotaura izvi nekurevesa kwese kwemwoyo. Vanovenga chechi nhasi ine chemweya. Igodo iroro. Igodo risina kana nebasa. Uye riripo pakati pevanhu. Vadzidzi vakanga vainaro vakazvinyarira kwazvo, nokuti mazuva 10 mushure mazvo Mwari vakavapa simba rokupodza vanorwara nokudzinga madimoni nokumutsa vakafa. Zvino vaiva nemukoma naiva nepfari pamberi pavo uye vakanga vakundikana. Zvino Jesu paakaburuka mugomo uye akapodza mukomana uyu, zvino vakamubvunza, "Ko sei isu tatadzi?" Haana kuti, "Ndanga ndatora simba rangu." Akati, "Ndinokupai simba. Ndinokuratidzai paakaripa kuchechi, asi hamukwanise kundiratidza paakaritorazve." Maona? Ko Jesu akaisa mashoko ake anokosha pamusoro pei? Nokuda kwekusatenda kwenyu. Uye zvakare, mazuva mashoma akatevera, vakawana murume akanga asiri munharaunda yavo yeufundisi. Akanga anzwa Jesu achitaura zvinhu izvi, uye akanga ari kuita basa nemazvo. Akanga achidzinga madhimoni. Zvino Petro naJohani vakauya kuzomuudza kuti aifanira kuva weboka ravo kana kuti haikwanisa kuzviita. "Unotofanirwa kutevera isusu, wobatana nesu. Ndisu chechi, iye unofanirwa kutozviita." Akavaudza kuti vaite zvebasa ravo. Akanga ari kubudirira zvakanaka chaizvo, asina kujoina sangano ravo. Saka setunyaya tusina basa tudiki setwatiinatwa nhasi, tupfungwa tudiki twoupwere twevana, vakamhanya vachidzoka ndokuti tamuwana uye anga achidzinga madhimoni. Uye chaiva chii? Vaiva negodo nokuti akanga achiita zvavakanga vasingagoni kuita. Vakanga vapinda munyama. Meso avo ekunzwisisa kwavo akanga akafanana nemadzikoma aJosefa, akanga achigere kujekerwa. Saka vakadzoka ndokumunyeya uye vakaudza Jesu. Zvino Jesu akati, "Musiyei akadaro." Amen. Ari kuita basa rakanaka. Ari kuita zvandakakurayirai kuti muite, uye imi muri kutadza kuzviita. Mwari vanogona kubva pamatombo aya kumutsira Abrahama vana. Saka zvino, hama dzangu dzinodikanwa dzeMethodist neBaptist nePresbyterian, nokuda kwekuti munofunga kuti zvinofanira kuuya kubudikidza nemuchechi yenyu, Mwari vanogona kubva pavaumburiki vatsvene ava kumutsira Abrahama matombo. Izvozvo vachava nemunhu achaita basa ravo. Ndizvozvo chaizvo, nekutadza kwavo kwese nekukanganisa uye nezvimwewo zvavanoita, ndizvo zvakaitawo Israeri. Yakaita zvimwe chetezvo, asi mbeu iyo yakarurama iri kuenderera mberi. Ndinofara kwazvo kuti ndinogona kutaura kuti ndiri mumwe wavo. Nenyasha dzaMwari nhasi uno tiri vamwe veivavo. Ndinofara kwazvo nokuda kwazvo. Hamufarewo here? Mwoyo wangu unofara pakutanga kwegore rino idzva, kuziva kuti Mwari kubudikidza nenyasha dzavo dzinoshamisa vakaisa zita rangu mubhuku reupenyu kuti vandipe kunzwisisa kuti ndinobatanidzwa pakati pevanhu vavo vanova vanamurambiwa. Uye pamwe nevadzidzi ndingataurawo izvi, ndinozvitora seropafadzo guru kunge ndakatakura kuzvidzwa kwezita rake hongu changamiri. Ndinofara kwazvo kuti ndiri mumwe wavo. Uye zvino tinotangira pano naJosefa musevhisi inotevera. Inogona kuva manheru ano kana muvhuro manheru imwe yayo, nokuti nguva yedu yakwana. Asi ndinomuda, hamumude here? Anoshamisa. Uye ndinofara kwazvo nhasi kuti ndinogona kubatana maoko neboka nerundaza rurefu rwavanozvidzwa uye vakarambwa uye vakavengwa nevemachechi munyika yose. Hevanoi ava ndivo vacho vakaderera. Ndizvozvo chaizvo, vezvemachechi tichitaura zvemunyika zvedzidzo uye tichitaura nezvemagariro evanhu vari pamusoro pavo. Uye tinofara kuva takaninipa, nokuti avo vanozvininipisa, Mwari rimwe zuva vachauya kechipiri mukubwinya kuzosimudzira chechi yavo. Kusvika panguva iyoyo, ngatirwirei nemwoyo wese kutenda kwakambopiwa kuvatsvene. Ngatinamatei. Zvino takakotamisa misoro yedu. Handitongozivi kana pangava nemumwe mangwanani ano kana kuti vakawanda ndinoimba vasati vambogamuchira Kristo uyu nemaropafadzo ake makuru nemasimba ake makuru. Uye hatisi kuziva nhasi uno kana ungaita sarudzo yako nhasi uye woti, "Ishe Jesu, ndini, uye ndinoshuva kuva muranda wenyu nemwoyo wangu wose, kutora nzira nevashoma vashe vanozvidzwa." Ndinoona zvino, Ishe, hazvisi izvo zvinotaurwa nenyika, ndeizvo zvinotaurwa nebhaibheri renyu. Hazvisi izvo zvandinodaidzwa nenyika. Vanondivenga sezvavakaita Josefa. Vanondivenga sezvavakaita Abheri. Vanondivenga sezvavakaita Johani. Vanondivenga sezvavakaita Dhanieri. Vanondivenga sezvavakaita Ezekieri saZekaria. Vanondivenga sezvavakaita Jesu. Vanondivenga sezvavakaita vaapostora neava vakakuteverai pasina chikonzero, Ishe. Ndinovanamatira. Wakambogamuchira chiitiko chakadaro here chekuti wakabuda uye tiri vapurisita veumambo rudzi rutsvene runopirisa zvipiriso zvemweya kuna Mwari. Ndiko kuti zvibereko zvemiromo yedu tichivapa rumbidzo. Ungagona here kumira pakati penyika iri mumatambudziko? Ungamira here pamberi pemukuru wako wekubasa? Ungagona kumira here wakazvininipisa moyo mako uine rudo mumoyo mako kuvatadzi venyika ino? Uine upenyu hwaKristu mauri uye wopa uchapupu nerumbidzo kuitira kubwinya kwaMwari. Kana usina chiitiko ichocho, wadii kutanga nyika, upenyu, zvose hazvo patsva nasuno. Nekusimudza ruoko rwako kwavari, uye uchiti, ini zvino Ishe, ndinozvigamuchira, uye ndinoda kuti mundipe rubhabhatidzo rwomweya. Zvino, Baba vekudenga, chechi diki iyi mangwanani ano yakamira, tinoziva yakashungurudzwa, ikapfurwa. Muvengi akaitambudza achipfura miseve yake, uye tinonamatira mweya yavo ine zvivi Ishe. Havazive kuti vakapofomadzwa namwari wenyika ino. Chechi kazhinji pasi rose nhasi, muvengi, vanhu vezvinamato, vakavapfura nemiseve yose. Asi zvisinei nazvo zvose, rumutsiro rukuru runoenderera mberi. Zviuru zvevana vakaninipa varombo vakashayirwa hanya vakapinda munzvimbo idzi, uye vakaona ruoko rwenyu rwezvishamiso. Vakazadzwa nemweya mutsvene, uye havasisiri venyika ino. Vave vafambi nevatorwa, havana hanya nenyika, asi vari kutsvaga guta rinouya, iro muvaki nemugadziri waro ari Mwari. Vakaona simba renyu rekupodza, kupodza vanorwara. Zviratidzo zvenyu nezvishamiso zvichiitwa pakati pevanhu venyu, zvinhu zvikuru zvichiitika zvisinei nenzvimbo dzavanozvishora uye voedza kuzvitsimbirira pasi. Varanda venyu vanopinda imomo chaimo voita rumutsiriro, uye vanounza vakazvininipisa muumambo hwaMwari. Pakati pedu mangwanani ano tine ropafadzo rokuva nemamishinari aya ari kuenda kune dzimwe nyika, mumwe achisimuka kuenda muIsraeri. Mwari, hezvo kaizvo. Dururai mweya wenyu pamwe navo, Ishe, uye dai zvinhu zvikuru zvikaitwa, uye zvigokonzera kuti majudha iwayo anonzwisa urombo anongombeya vadzoke, dai vakagamuchira mweya mutsvene sezvakaita madzibaba avo pakutanga. Heino hama iri kubuda ichinopinda muCuba, kunze uko muzvitsuwa, makati kusvikira kumigumo yenyika, chimwe chinhu chichikweva chichidhonza pamwoyo yehama idzi, vachisiya misha yavo, vadikani vavo, vasina hanya nemafaro nenguva dzakanaka dzenyika ino, asi vachienda kunyika dzakaoma miriko, pasi pemupikisi, achiedza kumisa basa iri, asi senzombe dzakadzosa ngoro iine mirayiro pairi neareka yesungano. Dzakasiya mhuru dzadzo dzichiridza mhere, ndokudzika nemugwagwa dzichibowa, dzichiimba, dzichienda zasi kudombo. Tinokutendai nokuda kwomushumiri wose. Tinoona vagere kumashure muungano yedu, hama John mangwanani ano zvakare, vakabva kuGermany, nokurerwa kwavakaitwa vari varombo, vachidhonza ngoro duku nemunyika yose, vachiparidza evhangeri. Ndinokutendai nokuda kwavo. Uye majaya aya nevamwe vashumiri vagere pedyo, uye neungano yose yevatendi, pandabvunza Baba ndichitenda kuti pasi penguva yakadai, kuti kana murume kana mudzimai asina Kristu mumwoyo mavo, vangadai vasimudza ruoko rwavo chokwadi, vachiona umboo hwese hweevhangeri kuti muri mumwe chete, uye chechi yenyu ndiyo imwe chete. Ndinokutendai nokuda kwemunhu wese. Ndinonamata kuti mugova ropafadza, uye mugopodza mitumbi yavo kana vachirwara, zvakare mugovapa zvishuwo zvemwoyo wavo. Zviiteiwo izvi, Baba, tinokumbira muzita raJesu. Uye takakotamisa misoro yedu, ngatimbofungisisai kwechinguvana. Ingova uri mumunamato zvinyoronyoro.
The Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Then they stoned Stephen. He preached against sin. They were so angry. They dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old that still seed persecuted, so the true word of God could honest be told. There were souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel. And its crimson flood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Oh God.
Oh my.
Lord Jesus.
Uyai Ishe Jesu. Tiumbe izvino apo takazvininipisa pamberi penyu. Visai kusava nehanya kwese kubva muupenyu hwedu, kubva mumwoyo yedu. Apo kutapira kwemweya kwaita sekutsvukisa maziso. Mwari vachitora shoko ravo zvino nekuridiridza. Tinofara zvikuru kuti makativerengerawo Baba pakuva vatakuri veevhangeri. Tinonamatira zvose zvinodikanwa nechechi. Tinonamatira mufundisi vedu vanodikanwa. Mwari, muranda akatendeka, vasingamboneti, vanogara vakagadzirira kuenda. Taurai ku moyo wavo nhasi, uye muvaite kuti vazive kuti pane mubayiro mukuru wakamirira ikoko wevafundisi ivavo vakatendeka pavanoungana mhiri kune rumwe rutivi pamwe nevakadzikinurwa vose. Ropafadzai vamwe vafundisi nemamishinari nenhengo dzemutumbi waKristu kwese kwese. Tiregereiwo pakukanganisa kwedu, Ishe. Uye zvino, kana paine chishuwo mumwoyo yedu, Ishe, hamungazviitawo here apo muri pano mutiropafadza? Kana paine urwere pakati pedu, Ishe, mumwe munhu angange auya muchechi diki ino nhasi, zvino votarisa mhiri, uye voona Karivhari, voona ipapo pane mbeu chaiyo. Apo Satani akafunga kuti aikwanisa kuiparadza nerufu, asi Mwari vakaimutsa zvakare, haatongokwanise kuzviita. Mwari vakaita vimbiso, uye Mwari vanogara nevimbiso yavo, uye vimbiso yese ndeyechokwadi. Makativimbisa upenyu husingaperi, uye tinawo, tinounzwa. Pane chimwe chinhu matiri chiri kufamba chatisingakwanisi kutsanangura. Mwari, mukati medambudziko tinonzwa chimwe chinhu chakabatirira seru. Ngogara wakadzikama, madutu angarova mbeu, ngara vaingazunguza kugware duduku. Muchagadzira nzira nepamusoro nepasi nekutenderera kana kupinda nemazviri nemwe nzira. Saka takanyatsomira chaizvo pashoko, Ishe. Ndinonamata zvino kuti kana mumwe munhu ari kurwara mumusangano uno, kuti mweya uyu uri muchivakwa izvozvi udzike pasi murudo rukuru ugoti, mwana wangu. Ndini. Ndini baba vakakusika. Ndini wacho akaunza zvinhu izvi kubva panyika. Izvo zvakakuumba kuva zvauri. Satani ari kuedza kupinda pabasa rangu. Tora vimbiso yangu mwana. Uye munamato uyu wokutenda wandinopa. Ndichitenda kuti muri pano. Dai maoko enyu ishatambanudzirwa kumwoyo wose. Uye urwere hwabva pavanhu. Ndinotsiura diabhori. Diabhori wekudzvinyirira. Diabhori wekutya. Diabhori weurwere wemarudzi ose. Makati imi muzita rangu vachadzinga madhimoni. Mukubatana kwechechi ino nemweya uno mangwanani ano. Tinodzinga zvakaipa zvose kubva muvanhu. Kuti tibve pano takachena nechibayiro chaIshe Jesu. Patiri kuchigamuchira mukuzvininipisa. Tiropafadzeiwo muzvidzidzo zviri mberi. Tiropafadzeiwo pane zvese zvatinoita. Endai nevashumiri, nevavhangeri, uye nemamishinari kunzvimbo dzavo Ishe. Itai kuti rimwe zuva tisangane patsoka dzenyu. Tobva tagadzika mikombe yedu pasi. Mwari vachaveve marudzi ose. Pachave nemunhu muchena, munhu weyero, munhu mutema. Pamwe chete tichati Ishe, hevanoi ava. Richava zuva rokufara rakadini. Ngatishandei achiri masikati. Nokuti usiku hunouya apo munhu asingazogoni kushanda.
Amen.
Tinokumbira maropafadzo aya muzita rinodikanwa romwanakomana waMwari Jesu Kristu. Amen.
All things are possible. All Libby. What is it? All things are possible.
Vangani vanga vaine chishuo uye vangagona kutenda iye zvino uchasimudza ruoko rwako woti zvino ndinogamuchira. Zvino ngatikotamisei misoro yedu kwekanguvana zvino. Ingoenderai mberi hanzvadzi papiano kana mungadaro. Munomugamuchira here? Unoti, hama Branham, ndanga ndichirwara kwechinguva. Pane chimwe chinhu chaiita sekunge handaitongokwanisa kukunda. Ndakanamatirwa nevanhu vakasiyana-siyana. Zvakanaka hama hanzvadzi. Asi wakambofunga here kuti chii? Ivimbiso diki iyoyo yakapiwa kwauri. Zvinhu zvose zvinogoneka kuna iye anotenda. Haungazvikandire here izvozvo mukarivhari chaimo mangwanani ano? Ingobata kumucheto kwazvo apa. Mweya unozvipa kwauri. Zvikandire mukarivhari chaimo ugoti, hapo kapakabatirira hoko yangu. Zvino ndagamuchira iko zvino. Zvese zvapera iko zvino. Hazvinei kuti chii chinoitika. Iko zvino hoko yangu yakabatirira mukati mechidzitiro. Uye ndinogamuchira chaizvo zvandiri kungokumbira. Ndinoziva kuti ndinazvo. Shoko raMwari rakataura kudaro. Uye Mwari, ndakatarira kwamuri zvino. Zvichida wanga uine zvinokunetsa, matambudziko emari, chero zvazvingava. Zvisinei kuti chii, zvikandire uko chaiko kuKarivhari. chingo zviregera zvisini nemukati nekutapira chaiko. Hazvishamise here? Ino ndiyo nguva yangu yeshumiro. Shoko radyarwa munoona. Zvino Mwari vari kuridiridzira. Hausi kungonzwa here kaku kudzikamisa ikoko, kufefetera kuri kubva muupo hwaMwari kuchidzika, kuchiridiridzira, kuchiti zvino pano mwana, ndinouya neshoko rangu, ndinoremekedza shoko rangu, ndinoririndira masikati neusiku, uye ndiri kuridiridza zvino mumwoyo mako, haukwanisi kungonditorawo here wonditenda. Ini zvangu zvakaishonaka kwazvo, zvakaishonaka kwazvo, zvichingosinina mukati kunzwa mvura ichidzika pamusoro pembeu. Chiichocho, mbeu yakarurama yadyarwa mumwoyo mako. Ishoko raMwari, ndiyo mbeu, ndiwo Mweya Mutsvene, mbeu yakavimbiswa naMwari pamavambo. Muri mbeu yaAbrahama nokunge makafa muna Kristu, nekutora mbeu yaAbrahama, uye muri vadyi venhaka maererano nevimbiso. Mweya Mutsvene wakabva kumbeu yaAbrahama, unokuitai vanakomana nevanasikana vaMwari. Zvino ndiwo Mweya Mutsvene uri kudiridza vimbiso iyoyo watora nguva yapfuura, kuitira kupodzwa kwako, kuitira ruponeso rwako, kuitira kufamba kuri nani, kuitira kuti kutya kukusiye, kuitira chero chipi chaungada, kuitira rwendo irworwo rwokudzika kuzvitsuwa, kuitira rwendo irworwo rwokuenda kunyika dzeIsraeri. Kuchechi yako, kunzvimbo yako, chero kupi kwakuri, kumba kwako, ndiwo Mweya Mutsvene uri kuti, ndini, ndinewe, enderera mberi. Ndiri kutungamirira nzira, iwe ngoramba uchifamba, ndini. Ngatisimukei. Zvino tarisai, handisati ndava kuda kuti muende. Ndinoda kuti uone mumwe munhu akamira pedyo newe, akwazise ruoko rwako oti, Mwari vakuropafadzei hama, kana hanzvadzi chero waangava, ngonyatsotendeuka. Inoita bhanekeri inosanganisira masangano ose. Tingori parwendo rwedu, vanhu vakasiyana. Zvakanaka. Zvino munhu wese tarisa kuno zvino. Zvino tichikota misa misoro yedu kuna Ishe Jesu. Ranga riri jubheri guru, mutambo mukuru, mutambo wePentecost pashoko nezvinhu zvaMwari pamwe yamutsvene wavo. Tinoda kunamatira maropafadzo aMwari pahama dzedu mamishinari vari kuenda kumunda wekuvhangera zvino, uye Mwari vavape kubudirira chaiko. Tinokupai vimbiso, tichange tiri kunamatirai hama nehanzvadzi, madzimai avo, vadikanwi vavo. Fungai kuti madzimai iwayo ari kusangana nei. Ndinoziva nemudzimai wangu chaiye. Kuvafundisi vari pano, hama Jackson, uye ndinofunga hama Bila vari kumashure uko, nevamwe vafundisi vazhinji, Tedi kumashure uko, mushumiri wechidiki, vamwe vazhinji vari pano. Tinongonamatira maropafadzo aMwari. Imwe hama yechidiki pano inobva zasi kuChurch of God yatichaona masikati ano. Tinonamatira maropafadzo pamusoro payo muvhangeri. Ndinotenda kuti ndizvo, handizvo here hama? Zita renyu ndiani? Hama Morgan. Hama Morgan, ndinofara zvikuru kuva navo vose pano. Uye zvino tichikota misa misoro yedu zvino kwavari, uye totarisa pane hama diki yakaninipa yakamira kumashure kwechivakwa. Vanodhonza ngoro duku ndinodaira kudaro nemunyika yose. Vazhinji vavo vanovaziva samuprofita John. Tinovadaidza kuti hama John kuno. Ndakagara ndichiremekedza murume iye. Asi rimwe zuva ndakanga ndichishanyira dzimwe shamwari dzangu vanova hama hanzvadzi Jimmy O'Neill kumusoro kuSellersburg. Ndivo mukwasha wahama nahanzvadzi Green. Vari pano mangwanani ano. Uye hama John vakanga vari mumba mavo, uye vakandiudza kuti vaiva murume akanaka chaiye wechiKristu. Uye vakandipa upenyu hwavo hwezvavakanga vavaudza, uye kuti vakange vapinda sei nemumiedzo yakaoma, uye vakave nenzira yakaoma. Zvino tichavakumbira mangwanani ano kana vakaparadzanisa ungano ino, uye vokumbira ropafadzo ravo kubva kuna Mwari pamusoro peungano ino. Mungatiitirawo izvozvo here hama Johni, mose muchikotamisa misoro yedu? Uye hama John, kana mukatiparadzanisa nomunamato.